Masikati akanaka vatereri. Tinosangana zvekare masikati anhasi uri musi wechitatu mbuzi 22, 2017. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutauriri wedare reNational Assembly vaJacob Mudenda vazivisa kuti vaEmmerson Mnangagwa ndivo vachatora chigaro chemutungamiri wenyika zvichitevera kusiya basa iri nezuro kwakaitwa nevanga vari mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Vamwe vanhu vari kumatunhu eMatabeleland vanoti maoko avaMnangagwa haana kuchena zvichitevera nhoroondo yavo munguva yegukura hundi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri wedare reNational Assembly vaJacob Mudenda vazivisa kuti vaEmmerson Mnangagwa ndivo vave kutora chigaro chemutungamiri wenyika zvichitevera kusiya basa iri nezuro kwakaitwa nevanga vari mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Godwin Nyakudla anotipa nyaya iyi.
VaMnangagwa vachagadzwa semutungamiri mutsva wenyika nemusi wechishanu kunhandare yeNational Sports Stadium semutungamiri wenyika. VaMnangagwa ndivo vachataura zuva richaitwa sarudzo dzegore rinouya uye kumirira nyika sezvanga zvichiitwa navaMugabe. Pasi pemitemo yenyika, VaMnangagwa vacharamba vari mutungamiriri wenyika kusvika panopera temu yavaMugabe. Izvi zvinoreva kuti VaMnangagwa vachange vari mutungamiri wenyika kwemwedzi misere kana mupfumbamwe chete, kutevera kurwisana pamwe nekupatsanuka kwangwe kwave mubato ravo reZANU PF. Vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti vaMnangagwa vane basa rakaoma sezvo vachifanira kuona kuti vabatanidza vanhu mubato iri kuitira kuti nyika ifambire mberi. Vaitai madzivai dzevavo dzestudio 7 kuti kuregererana kuchanetsa panguva ino muZANU PF sezvo mubato iri manga madyarwa ruvengo rusina kunaka.
Vakurudzira nhengo dzese dzeZANU PF, maministers, maMPs ose, maseneta kuti vauye kuNational Sports Stadium kuzogadza mutungamiriri wenyika vaMnangagwa. Saka tinokurudzira vanhu vese vanoda kuti vauye kuti vange vachisvika ikoko tizadze stadium tichipemberera kuti tava nemutungamiriri wenyika mutsva vaMnangagwa vachange vachipuwa mhiko yokutungamirira nyika ino yeZimbabwe.
Asi mukuru wemedia senda vaErnest Mzengi vati havaoni chinganetsa vaMnangagwa pakudoma makurukota matsva. Vati semaonero avo, vaMnangagwa vangatonetswa nevamwe vanhu kubva kune mamwe mapato vanenge vachidawo zvigaro muhurumende. Vatiwo vaMnangagwa vanogonawo kuumba hurumende nevamwe vanhu vekune mamwe mapato.
Pane mukana uripo, handifungi kuti zvinganetsa. Uye panyaya dzakadai idzi, mapumbiro anogadzirwa nevanhu anogona zvekuchinjwa. Vematongi venyika vakaona sokuti izvi zvinogona kuvaremera pabumbiro, vanogona kutichinja kana kuti vanogona kuita umwe urongwa.
Asi vamwe vakaita sava ONGO vanoti semaonero avo, vaMnangagwa havafaniri kuita dambudziko nevemamwe mapato vachiti vanofanira kudoma makurukota kubva kubato ravo chete sezvo sarudzo dziri kuitwa gore rinouya.
Pangazongoita dambudziko ndepekuti pane vaiona kunge chiitiko ichi pachazenge chazosvika pataka chasvika chai change chabatanidza mapato akasiyana siyana. Saka vamwe vanenge vakatarisira kuti pavanozoumba makurukota ehurumende vaya vanozotora here kumapato anopikisa. Asi takatarisa ndechekuti chinhu ichi ndechezano, varingopedzisa utongi hwavaMugabe wanga uchipera muna 2018. Saka vanongotora nekuZANU PF kuona kwangu.
Pane mamwe makurukota aripo anotarisirwa kudzorwa mudare remakurukota idzva navamunangagwa, asi pane mamwe vakatotiza munyika vakaita sava Patrick Zhuwao pamwe nevaimbi vemutevedzeri wavamugabe vapelekezera mboko nevamwe vasingatarisirwa kudzorwa muhurumende. Vamunangagwa avo vane makore makumi anomwe nemashanu vakadzingwa navamugabe masvondo maviri apfuura vakabva vabuda munyika vachiti vaityira upenyu hwavo. Vamunangagwa avo vanozivikanwa nezita remadunurirwa rekuti Ngwena shorwa nevanhu vakawanda zvikuru vekumatebeleland nemidlands vachinzi vaive mberi munguva yekukura hundi iyo yakasiya yauraya vanhu vakawanda mumatunhu aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Kunyange hazvo vagari vekumasvingo vari kupembera kusiya basa kwavamugabe, vazhinji vavo vari kukurudzira kuti vamunangagwa vakoshese bumbiro remitemo yenyika pamwe nekodzero dzevanhu. Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Vanhu vemumasvingo vanoti vanotarisira kuti hurumende yavamunangagwa ichagadzirisa upfumi hwenyika hwanga hwaparara pasi pavamugabe. Vaadmire Mufamba vanoti vanotarisira kuti upfumi hwenyika huchagadziriswa.
Tinotarisira rusununguko rwakanaka, kuchengetedzwa kwakanaka. Zvakare tinotarisira kuti patiri kufamba vachigadzisa zvinhu zvichinaka. Tinotarisira kuti dai vagona kutibvisa mafiti 1% kuti macompanies auye kuno kuZimbabwe tikwanise kusevenza isusu, because bva tichizvarwa tisati tambosevenza. Hatina kana pesipike zvino vana vavotoendawo vatopedza mafofo. Hatira kumbosevenza.
Mugari wekuru Jeko vaGilbert Spanda vanotiwo mutungamiriri mutsva anofanira kuremekedza bumbiro remutemo kuita kuti vanhu vasununguke munyika.
Ini ndakava nomufaro mukuru wokutoshaya kuti ndozoratidza sei, asi chitsinziro changu Spandai vachatora chinzvimbo vangava vamunangagwa kana kuti vamwe vanhu, ngavave vanotevedza mutemo sezvauri. Unopa munhu wamwana weZimbabwe wose mukana wekuti aite zvinhu akasununguka, tichisungwa nechisungo chomutemo wenyika yatikati constitution. Saka naizvozvo munhu wose kana achifara achapavo muono wake nezvazvinotarisira kuti seveveZimbabwe tivake Zimbabwe yedu zvisinei nokusiyana kwamapato kana kuti nezvematongerwo enyika. Pose patinenge tichifamba ngatitarisire kuti tinoda kuti vake chinjozi Zimbabwe.
Amai sungano zvarebwa nashe vanotiwo hurumende ichagadzwa navamunangagwa inofanira kubvisa huori huri kuparadza nyika.
Isu kusiya basa kwaita vamugabe iti was long overdue. Hatichitoda kuti ngazviitike kare. Tinofara zvikuru uye tinozvigamuchira vakange vatononoka. Tarisiro yedu manje yava yekuti whoever achauya achizotora chigaro chavasiya ichi, tinoda kuti nyika ngaienderere mberi uye uhori ngahupedzwe uye pasava nefavoritism. Hatidi nepotism. Tinoda kubatwa zvakafanana uyezve tinoda kuti ngavashande nevanhu vasaita zvavo zveumbimbindoga, nokuti tingadai tichifara tichitova karimwe dictator. Tinoda kuti munhu ngavabvunze zvatinoda isu vanhu zvavanotevedzera, tisatya tichirarama takasununguka.
Vakabva Mugwadi vanotiwo mutungamiri mutsva anofanira kukoshesa zvido zvevanhu vakaremara uye vanotambura munyika.
Ya, kusiya kwaita basa vamugabe kunonakidza. Kunomboita sekurota, but iko zvino tava kuona kuti zviri zvinhu zviri real. Asi chatinotarisira iko zvino ndechekuti munhu ari kupindawo achaita kuti mapolicies ake ainclude vanhu vane disability. Upenyu hwuvanakire, because ndo vanhu vangava kutambura zvazva zvichinetsa pamuti munyoro kuzoti muti wakaoma zvaa zvichitovapamberisa.
Vamwe vanotiwo mutungamiri mutsva anofanira kutora vanhu vane ruzivo kubva kumapato akasiyana-siyana kuitira kuti paite hurumende yakasimba inozokwanisa kuvaka nyika patsva. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Vamwe vanhu vari kumatunhu eMatabeleland vanoti maoko avamunangagwa haana kuchena zvichitevera nhoroondo yavo munguva yegukura hundi. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Mumwe murwiri wekodzero dzevanhu, Muzvare Nozipo Moyo, vati nekuda kwekuti vamunangagwa ndivo vave kuitwa mutungamiri wenyika, vanofanirwa kukasika kubuda pachena panyaya yegukura hundi nekuti vanhu vakawanda vanoona vari mumwe wevanhu vane chekuita nenyaya iyi.
Aini ndofara ne chinhu chakaitika nezuro kuti mudara he step down. But tiri kufara izvezvi. Inini ndine problem na baba Mnanagwa. Inini am an activist iri kubva kumatebelerend and toziva kuti maoko ake. Maoko akane ropa because tinoziva kuti he was involved kunyaya yekugroundi. Saka isusu vanhu vematebelerend tichafara mo kana achaita come out clean avhume kuti ndakanganisa ndokumbira regerero.
Vachipawo maonero avo, mutauriri webato rezapu, vaipitule Maposa, vanoti zvakakosha kuti vamunangagwa vabude pachena panyaya iyi, kuitira kuti nyika iwane mukana wekutanga kugadzirisa dambudziko regukura hundi. Vato veruzhinji havafanirwe kuisa maziso avo pana vamunangagwa chete, asiwo pana vamugabe nehurumende yaivepo pamakore ekuma 1980 apo pakaitika nyaya iyi.
Pano muZimbabwe vanhu vakazvipira kuregerera, vanokasira kuregerera. Tinoziziva kana tichitaura nevanhu kunyanya vekumatebeland. Chavaida chikuru kubva kuna Mugabe naMnangagwa nehurumende yavo nenyaya yekukuraundi kukumbira regerero chete. Zvakare vaida kuti chokwadi chitaurwe kuti chichakaitika zvakare chichakakonzeresa kupara kwemhosva yakadaro. Hapana zvimwe zvakawanda zvavanoda kunyanya asi kukumbirana regerero nokuudzana chokwadi, then topinda munyaya yekuti pave nehealing kugadzirisa marelations akapunzwa nekukuraundi.
Vachitaura kuvatapi venhau muBulawayo nezuro Manheru, murwiri wekodzero dzevanhu vaPromise Mukwananzi vakati nyaya yegukura hundi ndeimwe nyaya inofanirwa kutaurwa nezvayo nekukasika panguva iyo vanhu vari kutarisira kugadziriswa kwezvinhu munyika mushure meutongi hweudzvanyiriri hwavamugabe. Asi mutsigiri webato rezanu PF vamagura magura Charumbira vanoti vamunangagwa vana mhosva, vachiti havangave ivo munhangapomerwa mhosva panyaya iyi sezvo vaingove gurukota rehurumende.
VaMnangagwa havana ruvoko hwavakaisa panyaya yegukura hwindi. Vanga vachingori zvavo Minister of Defence by that time. Asi tinoziva kuti mauto kana vava kuda kuti vadiployewe kuti vaende kunoita zvavanoita kwakasiyana siyana, vanodiployewa na Commander in Chief of the Defence Forces, of which VaMnangagwa vanga vachingori Minister weDefence. Handika, saka isusu hatisi kuzvibvuma. VaMnangagwa havana hand and maoko avo akachena. Avo vanoti VaMnangagwa ruoko rwavo rurimo panyaya yegukura hwindi tinoti hatibvumirani nazvo. Vanhu ivavo vanonyepa, vanga vachitozama kupenda VaMnangagwa kuti vasakwanisa kunge vachikwanisa kudzivazovawo pamusoro vaite mutungamiriri wenyika ino yeZimbabwe.
Panguva yegukura hundi vanhu vanosvika zviuru makumi maviri vakaurayiwa mumatunhu eMatebeleland neMidlands. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Makaterera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Vagari vekwaMutare vari kutarisira zvizhinji kubva kuhurumende itsva ichange yavapo nesvondo rino, zvichitevera kutoreswa mhiko kwemutungamiri mutsva vaEmmerson Mnangagwa. Lloyd Moyo anotipa nyaya iyi.
Vagari vekwaMutare vanoti vanotarisira kuti zvinhu zvishanduke munyaya dzeupfumi, kugara kwevanhu murunyararo, kuva neutano hwakanaka, kupedzwa kwehuori nezvimwe zvinovakoshera muupenyu. Muzvare Jesi Nongerai avo vanogadzira vanonzwara muguta vanoti hurumende itsva inotarisirwa kuti igadzirise upfumi hwenyika uhwo hwange hwave kumawere zvichitevera kutonga nedemo kwavamugabe kwemakore makumi matatu nemanomwe.
Makorokoto kumhuri yeZimbabwe nekuritaya kwapurezidhendi wedu, tiri kufara nezvaitika. Tichikurudzirawo hurumende yedu itsva yatinenge taanayo kuti ichinje zvinhu zvikuru kuikonomi yedu, igadzirise zvakanga zvakapotseka.
Vainoki Panganai vanoti uori hwange hwaparadza nyika hunofanirwa kupedzwa zvachose nehurumende itsva.
Kuti makorokoto muri yeZimbabwe, nekubva kwaita Mugabe azvikuro kuti kubva kwavo kuvarasa bandi baba vedu tinongovada zvakadaro ndovachange vachizotitauriro zvimwe zvezvimwe mukufamba kwenguva asi nehurumende yapo iyi tachikumbiro corruption inge ichibviswa muZimbabwe pacorruption napakunyanya kusaidi repolisi
mumwe mugari wemuguta vajames jera vanoti vatungamiriri havasungirwi kuti vagarise pachigaro sezvange zvaita vamugabe
chekutanga ndinoti kune wese wemuZimbabwe wanhu nezvawakaita nezvazvichitika munyika yedu inei ndinoti peace yakanaka ndozveti nemakristu ndochouya papolitical grounds ndinotanga kutarisa zvese maevents ese anga achiitika in near future tinoda kuti two term for the president it's enough munhu haafani kungogarisa obva atiita kunga kana kuti toita oita kunga tiri vanhu vake all the time it was too long isusu semaZimbabweans hatina kubvira tazviona in future plans tinoda zvinhu zvakadai so if there is going to be an interim government the president is going to be nominated starting from today anofanira kuita yetinoti interim government
vaishima ugweshe vanoita basa rekutengesa michero nezvimwe zvirimwa muguta remutare vagweshe vanoti vanoshuvira kuti upfumi hwenyika udzoke pamakore apo Zimbabwe yave nemukurumbira muAfrica yose mabasa achiwanikwa mari ichibatika
nini zvandotarisira pahurumende ichazenge yaapo nyowani kuva neikonomi yakadzikama kuva neemployment kuva nekuti vana vaende kuzvikoro zvakasununguka vabereki vachikwanisa kuobhadharawo maaffordable fees ndozvizvikuru zvandinotarisira kuti zvivepo
vanorwira kodzero dzevanhu uye vari munyori musangano revagari vemuguta remutare residence and ratepayers association vadavid mutambirwa vanoti hurumende ichavepo inofanirwa kupedza urombo muvanhu nekusimudzira maindastiri kuti kuve nemabasa pamwe nekusungisa vose vakuru vachabatwa nemhosva dzeuori vagari ava vanoti tarisiro yavo yekuti zvinhu zvichange zvakanaka munyika sezvo vachange vari muhurumende vava neruzivo rwezvinhu zvinouraya upfumi hwenyika ndakamirira Studio 7 Mamutare ndini Loida Moyo.
Mutungamiri wesangano remadzishe Ishe Fortune Charumbira vanoti kubviswa kwakaitwa mutungamiri wenyika pachinzvimbo nenzira yerunyararo zvinoratidza kuti vanhu vemuZimbabwe vanhu vane rukudzo uye vanokoshesa hunhu. Tabata Ishe Charumbira kunzwa pane pfungwa dzavo.
Mabuto edu akataridza kuti iwo vatsumwa akataridza kuti no pane zvinhu zvoda kugadziriswa munyika vakazvitaura vachiwenga mukuru womauto. Chinonakidza ndechekuti vanhu vakazvigamuchira. Ndofunga ndopanokosha ipapo nokuti kune dzimwe nyika nyaya yemauto vakapindira munyaya dzekuti nyika inotongwa zvakanaka here kana kwete kunositaridza kuti kuda mauto navanhu havasi kuwisisana havasi kubvumirana
zvanga zvichiitika muzanu PF takazviona kuti zvazvichiparadzanisa vanhu vari muboka rimwe chete hazvina here kukuparadzanisai imi musamadzishe
apo wataura chokwadi zvazvoda kuinda ikoko zvazvoda kuinda ikoko chaizvo hakuna kwazvakaenda
munofunga kuti zanu PF iyi ichakwanisa here kugadzirisa zvinhu zvayo ikatonga zvakanaka
paurongwa hutsva hwavapo iko zvino ndinokuvimbisa kuti pane vanouya ndinovimba nokuziva kwavakaita vamunangagwa kuti kana varivo vachapuwa kana vakaramba vari zvavanga vari zvandoziva ini vamunangagwa vanoteerera zvingabvi ndo chimwe chipo chavo vanoda kuwisisa nyaya chaizvo
chamakatarisira iko zvino chii munotarisirei mune ramangwana
tanonoka vanhu vakaizwa pakanakira nyaya iyi vanhu hazvina kuitika nedziya election dzekunzi kwai munhu tavhota MDC chakati ZANPF chakati pati yakati ari makwikwa okungovengana eko zvino zvabva mukuti vanhu vese vanga vakabatana kureva kuti vanhu vanga vachitaura zvinonakira munhu wose kwete zvekampeni zviya zvokuda kungoti divi rangu manifesto yangu apa vanhu vakabuda zviya nomugovera kupera nemazuva ese kusvika madeko vanga vachitaura nhunha dzavo shungu dzavo kuti dei tadai zvavaiata vanhu vamwe vachichema ndofunga chokutanga vanhu chavanoda kudzosera Zimbabwe kutanga pasouth atikirine ivo zvino toda kuti vanhu vaone kuti maprograms zvirongwa zvokuti nyika ifambe ndezvipi saka tinovimba kuti vari kuuya vachashanda chaizvozvo vachashanda nesimba kuti vadzose nyika pakanaka patiri uye izvo Zimbabwe ndinovimba ichabva yaenda mberi.
Avo vange vari mutungamiri wesangano remadzishe muZimbabwe, Ishe Fortune Charumbira, vachitaura vari parunhare vari kumasvingo. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muSouth Africa zvinoti zviri kutambira nemufaro kusiya chigaro kwakaitwa navamugabe nezuro. More Blessing Njoma anotipa nyaya iyi.
Kwakange kusingadaidzwe anonzwa nezuro Maneru, apo ruzhinji rwemhuri yeZimbabwe rwakange ruchipemberera nenzira dzakasiyana-siyana mushure mokunge vanzwa kuti vamugabe vabvuma kubva pachigaro. Muhilbro, umo munogara mhuri yeZimbabwe zhinji, vanhu vakange vachipembera nekuridza mururu, miridzo, pito nemavhuvhuzela. Kune rimwe divi, vamwe vakange vachichema, vamwe vachibvisa hembe, vachiimba senzira yekuratidza kufara kwavo nekubva kwavamugabe panyanga. Mumusha weYovel munogara vanhu vakawanda vanobva kunyika dzakasiyana-siyana, kune vamwe vaikwira pamusoro pedzimba dzavo vachishevedzera manzwi anonyadzisa ekutuka vamugabe pamwe nemudzimai wavo. Kune vamwewo vaikwira pamusoro pedzimotikari vachiimba mumhanzi wemuimbi ane mukurumbira Thomas Mapfumo wekuti Mpidigori waenda, vamwe vachiimba mumhanzi waOliver Mutukudzi wekuti Bvuma wasakara. Pane avo vaipemberera kusiya kwavamugabe pachigaro ndiva urayai Machingambi vanobva kuZaka. VaMachingambi vanoti vanofarira nenzira yekusinungurwa kwakaitwa mhuri yeZimbabwe.
Ndafara zvikuru nezvaitika pazuva ranhasi. Zvinova ndo zvataidai takaita kumashure kwese kuratidza kuti maZimbabwe tiri vanhu vakamutsa. Iko zvino zvafadza zvikuru nokuti kana yange naivo vakuru vacho vanzwisisa vakakurumidza kutinzwisisa pasina kana mherezhonga yaitika, pasina kana ropa ratevuka, ndo zvinhu zvatinofarira kuti eno zvaramba zvakadaro.
VaJetro Moyo, avo vane makore makumi mashanu nemapfumbamwe, vanoti musondo rinotevera vachange vachidzokera kumusha.
Ndiri kufunga kuenda kumusha. I'm like in exile panapa kuSouth Africa. Mai anga akashayika kumusha, ndikamutaura kuti mwana wangu wai usingauye kumusha. Ndikati I'll only come back home kana mugabe akashayika. Saka ndiri kuona kuti ndichapedzisira ndashayika mugabe asati ashayika. Saka handizi manje ndakuenda kumusha manje. Next week ndiri kuenda kumusha manje. Ndopakisha mabhegi angu ndiri kuenda kumusha.
VaFarai Karume, avo vanobva kwaZvimba, vatsinhirawo nekukurudzira avo vachave mutungamiriri vatsva kuti vatonge neungwaru uyewo vadzidze kubva kune zvakaitika kuna vamugabe.
Ini sipachangu ndanga ndichikurudzira kuti pavo vanhu vavhotere pati itsva isina kana history yakashata kana yakadini ine history itsva, tive nemainvestments vanhu vanobva kunze kwenyika vanouyawo vachikwanisa kusapotawo ikonomi yedu vasingatyi kuti upfumi hwenyika huri kuenda mumaoko emakororo.
Asi kunyange hazvo iyi iri mhemberero yekusiya kwavamugabe chigaro, veruzhinji vanoti dambudziko guru rakatarisana nenyika kugadzirisa chimiro cheZimbabwe kushanda nesimba mukusimudzira upfumi hwenyika uyewo nekubatana kwevanhu vose kuitira kuti nyika ifambire mberi. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini More Blessing Munjoma.
Z Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muWashington DC nemuMaryland kuno kuAmerica zvakaungana zvichipembera nezuro mushure mokunzwa kuti vamugabe vasiya basa. Regai tinzwe vamwe vacho vachitaura.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muAmerica zvinoti zviri kufadzwa nemafambiro akaita zvinhu munyika. Mushure mekunge vaimbove mutungamiri weZimbabwe vaRobert Mugabe vakasiya chigaro chavo, regai tiende kune zvizvarwa zveZimbabwe kuti tinzwe kuti vaitii nezvakaitika kumusha.
Manheru akanaka vano veZimbabwe, indoitwa Barbara Zindoga, ndiri kuno kuWashington DC. Tiri kuselebreta zuva ranhasi, tafara zvikuru uyezve tiri kutenda basa ramakaita kumusha. Vana masoja, vana vese veZimbabwe, mana amai, vana sekuru, vana baba, makarwa hondo redu wee. Haiwa, tinozvikudza and we are so happy kuti kudzoka kumba, kuti tichidzokawo kumba. Isu vamwe taane makore 20 timuno muAmerica. Tatisisina hope, ezvino taane hope yekutodzokerawo kumba, tonoritaya, tichitamba nevazukuru, tosiyanawo nezvimwe dzenyika dzemawestern countries zvokungomhanyisana nemabasa nemashifti neinei. Aiwa, tafara zvechokwadi.
Makadii mhuri yeZimbabwe, inini ndinoitwa Muzvare Moira Christine Tsanga, ndiri kuno kuWashington DC. Mufaro watinayo tiri kutadza kana kuutsanangura, tiri kunzwa kufara zvisingatomboiti. Hazvirevo tikurwa hondo muri paon the ground. Tiri kuno kutairwawo hondo yedu yatairwa naye. Tine zvinhuobvo zvatanga tisingakwanisawo kuita nekuti titandakadzvinyirirwa. Asi tiri kungonzwa kufara, mufaro wacho kana nevana chaiwo unonzwa kufara. Saka tinongoti mhuri yeZimbabwe makorokoto, tese takarwa timire. Tinongoramba tichingoti honda isati yapera nekuti pane zvinhu zvakawanda zvakaitwa muZimbabwe. Kubvira kumabasa, kumari ichibuda isinganzwisiko tiri kuenda kupi. Zvinoitika mukati zvatisingazivi, vanhu vanokaye vakangotsakatika vasingazikanwa kuti vakaenda kupi. Saka tinongonzwa kuti tine basa, tichiri nenzira. Asi nhasi tinongonzwa kufara nekuti tinofunga kuti chinhambwe chataita, but pane zvakawanda zvatoda kuti tiite semhuri yeZimbabwe. Saka tinongoti zvomakorokoto, Mwari akanaka because apindura mibamato yedu. Saka ngatingorambe takabatana mhuri yeZimbabwe. Makorokoto.
Ndinonzi William Guri, ndiri muno muMaryland muUSA. Ndanga ndakaungana kumwe chete nemaZimbabweans tichifara kupemberera zvaitika kuZimbabwe kuti vamugabe vazosiya basa ravo sapresident. Chinhu chakanaka chaizvo chaitika kunyika yedu nokuti mutungamiri uyu anga agarisa ari pachigaro. Saka tine chivimbo chokuti tichawana utungamiri hutsva hunotonga nemutemo kwete kutonga nedemo, hunoteerera vanhu zvido zvevanhu uye hunoita kuti munyika muve nebudiriro, pave nekufambidzana nedzimwe nyika dzekunze, uye kuti hama dzedu dzakawanda dziri kunze kwenyika dzadzisagoni kudzoka kumusha pamusana pekutya udzvanyiriri, dzasununguka dzakwanisa kuchidzoka kumusha.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Thank you.
sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutauriri wedare reNational Assembly vaJacob Mdenda vazivisa kuti vaEmerson Mnangagwa ndivo vave kutora chigaro chemutungamiri wenyika zvichitevera kusiya basa iri nezuro kwakaitwa nevanga vari mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Vamwe vanhu vari kumatunhu eMatabeleland vanoti maoko avaMnangagwa haana kuchena zvichitevera nhoroondo yavo munguva yekugura hundi. Tabata shika kumagumo echirongwa chedu chanhasi.